vachitaura munhandara yenational sports stadium manga muchiitirwa mhemberero dzekuzvitonga vamunangagwa vati hurumende yavo yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rino vamunangagwa vatiwo mhemberero dzanhasi dzakakosha zvikuru sezvo kari kekutanga kuti mhemberero idzi dziitwe vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasisiri panyanga
In a few months' time, our country will hold harmonized general elections. I urge all leaders of political parties to heed the call of our national anthem and, I quote, be exemplar.
Mumwedzi mishoma iri kutevera tichange tiine sarudzo munyika. Ndinoda kukurudzira vatungamiri vemapato kuti vasaite zvemhirizhonga. Vatsvake rutsugiro murunyararo. Uye vasatuke vamwe. Hurumende yangu yagadzira zvose zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena uye dzakasununguka uye dzinotambirika. Takatokoka vekunze kuti vauye kuzoona tichiita sarudzo dzedu uye vaone tichida zveutongi hwejekerere.
We have invited observers from across the globe to witness our democracy in action.
Mashoko avamunangagwa aya ashorwa nemutungamiriri wechimwe chikwata cheMDCT vaNelson Chamisa avo vanga varipowo pamhemberero idzi. VaChamisa vati mitemo yose inobata sarudzo inofanirwa kuvandudzwa vachiti izvi hazvitore nguva kana hurumende yakazvipira kuita sarudzo dziri pachena.
Vamunangagwa vakarasika ipapapa vakutadza kubvisa nyaya. Nyaya iripo yavataura yokuti kune maconditions, hakuna maconditions. Ndo nyaya tinoda kuti titaure navo tivaudze kuti vagadzirisei.
Vamunangagwa vati hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuvandudza upfumi hwenyika kubudikidza nekusimbaridza nyaya dzekurima, kucherwa kwezvicherwa pamwe nekusimudzira nyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika.
My administration's focus is on the pursuit of investment-led economic recovery, job creation, enhancing the ease of doing business.
Hurumende yangu ine muono wekuti tinofanira kuunza vanosima mari munyika nekuvandudza upfumi hwenyika kuita kuti kuita mabhizimusi kuve nyore, kuderedza kutambura kweruzhinji pamwe nekucherechedza mitemo yemunyika.
Respect for the rule of law and fostering of an environment in which private enterprise is allowed, encouraged and protected.
Vaenderera mberi vachiti hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuedza kupedza dambudziko rekushayikwa kwemari mumabhanga zvavati zviri kuita kuti makambani pamwe neveruzhinji vaomerwe neupenyu. Asi vachamisa vashora vamunangagwa vachiti hapana chavataura chinopa pundutso kuvashandi vehurumende vari kutambira mari shoma, kunyanya vadzidzisi navanamukoti avo vari kuramwa mabasa. Vachamisa avo vanoti nyaya yerusununguko rweZimbabwe haisi yebato rezanupf chete asi kuti chizvarwa chese cheZimbabwe, vatambirwawo nemufaro mukuru neveruzhinji vanga vakazadza nhandare zvekupfachukira zvaita kuti zviuru nezviuru zvevanhu zvitadze kupinda munhandare iyi. Mushure mamashoko emutungamiriri wenyika, veruzhinji varatidzwa zviratidzwa zvinoitwa nevanhu vanenge vakawanda kana kuti mamass displays aitwa nevana vechikoro, mapurisa pamwe nemauto, uye vakazoona mutambo wenhabvu watambwa pakati pechikwata cheZimbabwe nechekuBotswana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dini Thomas chiri pasi.